to putovaleta oshamaruta baba news is a big concern. Asakunge chito tambudza vanhu South Africa chete asofa kuti tambudza vanhu vamusadha kuzofa kutambudza kuti vanhu ve muAfrica inetsanza kuti nyaya iye chito chito zvoka kuti sakatira kuti vagairi member yakamirira Africa yese makora akawanda wanda ikozvo zvakazoiswa kuti African Union is also another member saka kusaurirana neAmerica hakuna hakubudi zvakanaka nokuti ingazokuzwa kuti Africa ndoyanetsana nava Trump kwao neAmerica
totarisawo iyo nyaya yeSouth Africa yekuti iri kuda kutora minda kana mutemo wayakadzikawo muri kuona sei nyaya iyoyi pangaagadziriswa sei apa
apa pari da kutogadziriswa vatauri yakata South Africa ndokuwirirana navo togona kutiona kuti da 7% orso kuti ndo vhuro rine kuvanhu vatema saka kuti titi South Africa payakaita independent vakati tioda kuvaka yavanoti iyo just society an equitable society isingashaoni zviya zvekuti uyu mutema uyu murungu uyu muchina uyu muchiki saka zvinotoreva kuti panofanira kunge pachitekwa redistribution kana kugoveranwa kweminda asi ngazviitwe nemugwara saka zvakaita South Africa ndovasi kuti haisini kutirai kuti yakati inoda kungotora nechisimba asi vakati kana pane imwe isingashandi iyoyo tinoitora
tiri kuonawo kuti nyika dzemueu naiyo china nerussia dzinenge dziri kudawo kusimbaradza kudyidzana nenyika dzemuafrica zvino iyo america haizosaririri here apa
maonero angu hangu zvakaita seSouth Africa nevamwe vakatowandawara muno muafrica hatifaniri kusarudza kuti tienda kuwest kuamerica kana kusarudza kuti tienda kueast pana china nana russia iyi ndoda kuitaura ndichidai kana tikatarisa South Africa izvozvi South Africa ine ukama nemabricks countries zvakaita sana china vana russia nana brazil asi ine ukama hwanga huripo neamerica asi tikaona zvinhu zvinotengwa chaizvo kubva muno musouth africa zvichitengwa nechina zvichitengwa nerussia nevamwe vanotenga vanotiwo maraw materials asi south africa ine chibvumirano chainayo neamerica inonzi agoa iyo vanotenga zvinhu zvagadzirwa muno musouth africa agoa yakanakira south africa zvakanyanyisa nokuti zvinoreva kuti zvinhu zvacho zvinogadzirwa musouth africa vanhu vachikwanisa kuwana mabasa musouth africa vozotengesa nemari yayo iri pamusoro kuamerica asi hausi hwoukama hunowanikwa nekuchina kana kurussia